Vachipara urongwa uhu mukuru anoona nezve HIV AIDS nechirwere cherurindi mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana vaOwen Mugurungi vati zvakakosha kuti vanhu vazive pavamire nekukasika kuitira kuti vakwanise kurapwa kana vachinge vawanikwa vaine chirwere ichi. Vati kare vanhu vaiongororwa kuti vane utachiwana kana kuti kwete ndevaye vairwara kana kupa ropa, asi bazi ravo raona zvakakosha kuti munhu wese aongororwe kana nyika ichida kukunda muhondo yeHIV AIDS. VaMugurungi vati chikuru chakakosha pahwaro hwavaparura nhasi ndechekuti hunotarisa vakuru nevadiki.
Patakatanga vanhu vainyaya kutestwa vanhu vakuru vataiti vanga vakuita zvepabonde, asi tinoziva kuti HIV and AIDS iri kubata vanhu vese, vakuru vadiki vanoita bonde nevasingaite bonde. Uyezve taiti mukutestwa maguidelines edu anga ari aya kuti anotarisa kuvanhu vakuru, anga asingatarisi zvevanhu vadiki. Saka nhasi taane maguidelines anotarisawo nezve vana vadiki nevechidiki kuti vangateswe sei, vanoita sei kuti kana vachinge vada kuteswa.
Vaenderera mberi vachiti hwaro uhu hunokurudzira mhuri nevaye vanodanana kuti vaende kunoongororwa, pamwe chete vachiti izvi zvinobatsira kuti vakwanise kuronga ramangwana ravo.
Takaona zvichikodzera kuti vanhu ngavaende pamwe chete semhuri, murume nemukadzi, mukomana nemusikana, vechidiki vanodanana, moenda mese, nokuti ndimi muchasanganaka. Saka pakusangana penyu ndo pamunokwanisa kuita HIV. Zvino mukaenda mese munofanirwa kuziva kuti takamira sei, mozoona kuti mungatore matanho api yekuti muningire. Mukaendawo nevana venyu kana pane vana vanorwara, munobva maita kuti vaite se vanorapwa.
Waro waparurwa nhasi hunoti vechidiki vane makore 16 vane mvumo yekutora danho rekuongororwa utachiwana. Hunotiwo kana mubereki akaramba kuti mwana wake ane makore ari pasi pe16 aongororwe, vana chiremba kana vana mukoti vanopiwa mvumo yekuongorora mwana uyu kana vachinge vagutsikana kuti zvinokodzera. Vati hurumende iri kushushikana chose kuti vazhinji vevana vane utachiwana havazivi kuti ndozvavari, uye vabereki vavo havazivewo kuti vana ava vari kurarama neutachiwana. VaMugurungi vati izvi zvinoita kuti vana ava vanonoke kuwana rubatsiro runoita kuti vararame kwenguva yakareba. Mukuru wesangano reAIDS and AIDS Foundation Zimbabwe vaEmmanuel Gasa vati zvinofadza kuti hurumende yave kukurudzira kuti vana vaongororwe utachiwana.
Tinofara zvikuru nokuti chirongwa ichi chauya nemutoo wakanakisa kwazvo, nokuti pari zvino isu nemhuri dzedu takwanisa kuti kana even tichiita urongwa tinokwanisa kuongorora vari vana vadiki, tokwanisa kuti vatesta vari vana vadiki pachezvavo vega. Nechisaka tinofara zvikuru stereki nekuti vechidiki kunyanya vana chaivo chaivo kana even vechidiki mayouths pachezvavo vakwanisa kunge vachigona kuongororwa.
Mumwe wechidiki uyo aramba kudomwa nezita anoti atambira kurudziro yehurumende yekuti vanhu vaongororwe. Wechidiki uyo aongororwa pachitiko chanhasi ati anofara kuti ave kuziva paamire.
Ndinofara chaizvo nekuvhendekwa kwandaitwa nhasi. Chekutanga ndakuziva pandimire ende ndakuzova kuti kumberi uko ndichaita sei. Saka zvichandibatsira remangwana rangu kuita kuti kana ndachiita musikanzwa ndakuzova pekugumira, kana ndandisingaito ndakuzovawo nzira dzekutora dzakanaka.
Hurumende ine chinangwa chekuti zvikamu 75 kubva muzana zvevanhu vese munyika vange vave kuziva kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muna 2015. Pari zvino zvikamu 50 kubva muzana vazhinji vavo vari vakadzi ndivo vanoziva pavamire maererano neHIV. Munyika mune vanhu vanodarika miriyoni nechidimbu vanorarama neHIV, uye miriyoni yavanhu ava inoda mapiritsi anoita kuti vararame nguva yakareba kana kuti maantiretrovirals. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.